vachitaura pamusangano wakarongwa nevagari vemumusha weWard 2 uyo wakaitirwa kuBrayside Shopping Center inova nzvimbo inogara makaradhi akawanda. Amai Irene Francis vanoti kunyangwe vari chizvarwa cheZimbabwe chakakwana, havaremekedzwi kana kuwaniswawo mikana sevamwe munyaya dzebudiriro.
Tiri kuchema isu kuti pane kukanganikiwa kwakaitwa community inei. So inabva yaafekta munhu wese agara mucommunity munomu. Takapiwa maid anga akadirwa 00 kwekupedzisa kweid. Achichinja takakumbira achinja akapiwawo gavhumendi yaivepo yerodhisha yakaisa kuti titsanangure kuti zvakatanga sei kana takapiwa sei. Vazhinji vedu hatizvizivi. Tinozviziva isusu kuti uzvitaure zvinge zvichida kuti nditaure mawisisi aripo kuti ndiprojekti kuti zvakabva kupi. Saka tanga taona kuti pane zvese zvinoitika chero ine 00 iyi kazhinji inonetsa.
Vanotiwo zviri kunetsa kuti vechidiki vari makaradhi vawane mabasa zvichiwedzerwawo nenyaya yekuti makambani akawanda akavharwa nekuda kwekushaya mabasa. Vamwe vechidiki vave kunwa nekuputa zvinodhaka.
Tikuona kuti even kumabasa vana vedu vaparara nekudhaka, havana chekuita. But isu tai tiri padhuze negranite side industry, hakuna mabasa maindustry akavhara. But yet, within the colored community, tichingaziva vazhinji ndechekuti ndo pane maskilled workers, ndo pane maboiler makers, ndo pane mafika antena, ndo pane maplumbers, ndo pane makanika, ndo pane maarchitects.
Amai Francis vanoti nyaya iyi yavarwadza nekuvachemedza kwenguva yakarebesesa, zvokuti kuuya kwakamboita mumwe mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantine Chiwenga munguva pfupi yapfuura kuzotaura nemakaradhi emumusha weArcadia zvakaonekwa sokunge yaive nzira yokutsvaga chete mavhoti kubva kumakaradhi.
Saka it's a political game really inenge ichitamba vanhu nevanhu vemunyika, you know. Saka tinonamatawo kuti kana vice president akataura kuti achazvigadzirisa, ngaazvigadzirisa.
Muzvare Rodamandaza vanoti vamwe vechikaradhi vane zvitupa zvinoita sekunge vabva kure kana kuti alien. Izvo zvakatombopa kuti kuvhota mumakore akare kunetsa.
Bipi akaudza makaradhi kuti isusu taizwa nyaya yenyu nechichemo dzenyu dzese tichabvisa ma00 because don't forget nyaya ye00 right now panyaya yeminda district of origin ndo pane 00 yese. Inini yangu my district of origin is 25 ndobva pana 30, so I have a district of origin. So ndakakedza ya zvababa angu pandakainonotora chitupa zvakapinza musiku ndikati ndida kutora district yababa angu, and at the time ndaisingazivi. So ndaindapota vamwe vanyinda vangu vane 00 sorry havo.
Musangano wekuBrayside wakarongwa nevagari vemuWard 2 kuti vasangane nevanhu vari kuda kuzovamirira semakanzuro nevamiriri vedunhu iri muparamende musarudzo dziri kuitwa nemuvhuro. Muzvare Mandaza vanoti sevagari vaidawo vhumbowo wekuti vanhu ava vaigara muWard 2 here kuti vanyatsomirira zvido zvavo.
Tida kuona utility bills, tida kuona proof of residence kuti tizive chokwadi chokwadi kuti muri kugara muno.
Dunhu reWard 2 rinosanganisira nzvimbo dzinoti Brayside, Arcadia, Hillside, Eastleigh North and South, Cranbourne Park, Wilmington Park, St Martins nechimwe chikamu cheHarare Central. Ndakamirira Studio 7 kuBrayside muHarare, ndini Kiri Mudzambiri.